Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina Gumiguru 1 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munhu umwe chete chete ndiye akabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro. Chirwere ichi chauraya vanhu vanodarika miriyoni imwe chete pasi rose.
Mutunhu kanga waakurema, waakutsura matevo. Ende ndinodzokorora zvepalanguage yandinogara ndichitaura yangu yandakaberekwa nayo yechindau, kuti handibvi munzira ngedutu, handizovhunduswi nemhepo.
Mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance amai Lynette Karenyi Kore nevamwe vanomwe vodzingwa mudare reparamende. Hurumende inotenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro nenyaya yekurangwa mabasa kwevarayiridzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti dunhu remaNicaland harina kana munhu mumwe chete ari kurwara nechirwere cheCOVID-19 kubva musi wa27 Gunyana. Dunhu remasvingo rine munhu mumwe chete ari kurwara, asi muHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vari kurwara nyika yose pachitevera Ulawayo. MuHarare mune vanhu chiuru chimwe chete chine 125 vari kurwara, kana kuti 1125. MuBulawayo muine 90 nevapfumbamwe, kana kuti 99. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira zvishoma kusvika pazviuru zvinomwe nemazana masere ane 37, kana kuti 7838. Izvi zvinotevera kubatwa kwemunhu mumwe chete chete aine chirwere ichi kumateveleland north, uye munhu uyu haana nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. Hapana munhu akashaya nechirwere ichi, izvo zvakaita kuti vanhu vafa varambe vari pamazana maviri nemakumi nevasere, kana kuti 228. Vanhu vakanga vapona kubva kuCOVID-19 kusvika nezuro vasvika pazviuru zvitanhatu zvine 303, kana kuti 6303. Izvi zvinotevera kupora kwevanhu 100, kana kuti 181. Zvichakadaro, mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru 400, kana kuti 1.4 million vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vafa vasvika pazviuru 36 zvine 143, kana kuti 36,143. Vapora muAfrica vadarika miriyoni imwe chete nezviuru 200, kana kuti 1.2 million. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni 33. Ndinodzokorora. Vadarika mamiriyoni 34, kana kuti 34 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa pamwe nekufa nechirwere cheCOVID-19. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru 200, kana kuti 200,000. Vafa pasi rose vachidarikawo miriyoni imwe chete. Vapora vadarika mamiriyoni 22 nezviuru 600, kana kuti 22.6 million. Mutevedzeri wemutungamiri webato runopikisa reMDC Alliance amai Lynette Karenyi Kore nevamwe vamiriri vedare reparamende vadzingwa mudare iri nhasi zvichitevera tsamba yakanyorwa nevakafano bata chigaro chemutungamiri webato reMDCT Muzvare Tokozani Kupe. Mutauriri wedare House of Assembly vaJacob Mudenda vati vanga vatambira tsamba yekudzinga amai Karenyi Kore vaEric Murai veHighfields East vaWellington Chikombo veGlenora vaEthan Ridge Kureva veEpworth amai Dokas Sivanda veProportional Representative kuvulawayo vaCaston Mateu vekumarondera Central amai Consilia Chinamzvavana vekumashonal and West amai Susan Matsunga vekumfakose vaPrince Dubeko Sivanda vekuBinga North uye vaunganai Tarusenga veSt Mary's. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vati vanga vakabatikana pataedza kutaura navo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata amai Karenyi Kore.
Icho kwadi mukoma Blessing kuti tsamba yemareikos ema members of parliament AMDC alliance yauya mudare reparliament ichibva kuMDCT. Asi chandinoda kutaura kuruzhinji rweZimbabwe ndinoziya vazhinji vari kurwadziwa, vazhinji vari kuisa mamessages, vazhinji vari kufona, ndoda kuti kwavari musatambudzike, musaora mwoyo.
Kosei muchiti vatsigiri venyu havafanire kuora mwoyo?
Ini ndaizviziva, it was long overdue. Chandaiziva kuti ndichadzingwa, chandanga ndisingazivi chete ndechekuti ndichadzingwa zvarini, asi ndanga ndakazvigarira ende ndazvitambira. Chandoda kuudzai kuvanhu vazhinji vakateerera ndechekuti politics haiziriye mudumbu mangu. Politics is not for my stomach. Politics ndevanhu vari kunze, ruzhinji rwakatituma kuti tizoenda kuparliament. Saka ini ndaona zvakanaka to be a principled woman kuti andizotengesi struggle nekuda kwekugara muparliament. Nekuti kugara kwangu muparliament ruzhinji rwuchitambura hazvisiri izvo zvido zvandingafungidzira kuti zvingadiwa nevana veZimbabwe. Kana maona MDCT yakuramba ichidzinga makanzura, maMP, masenators nemapr kureva kuti vanhu vagumirwa nepfungwa.
Ko sei muchidaro?
Uyu ungori nyaya yeshaisano, nyaya yekuvengana, nekuti kubvunza nyaya chaiyo chaiyo hapana pangaita nyaya. Kana iri yezita zuro ndizona vanga vakuti MDC alliance. Saka nhasi uno vakudzinga zveMDC alliance ndopanotaridza kuti hapana chimwe kudzinga kwekuda kuisa hama dzavo. Kunowa kunorakidza kuti havaziri politics dzekuda kusevha Zimbabwe, asi politics dzedumbu nepolitics dzekufadza pachezvavo.
Asika ivo vari kuti ndoo vane kodzero yekuita izvi sezvo zvirizvo zvakatarwa nedare.
Hakuna asingazivi kuti patakanovhota MDC alliance ichibva mupfungwa dzababa Moge Richard Tsvangirai yakasiya mapato akawanda ikasarudza kuti tinge tina president achanomira angari advocate Nelson Chamisa. Makanzelazi aripo, maMPs aripo, nhasi uno ndo yaakurwiswa. Asi chandoda kudza kuruzhinji rweZimbabwe ndezvekuti nyaya hapana pairi. Nyaya ndeyekuti ZANU-PF yaona zvakanaka ikaona kuti chinganaka chii, iconfusion kuMDC. Saka regai nditi kuvanhu, isusu ngatisatarisa confusion yauya. Let's focus mutunhu kanga waakurema, waakutsura mateu. Ende ndinodzokorora zvepa language yandinogara ndichitaura yangu yandakaberekwa nayo yechindau, kuti handibvi munzira ngedutu, handizovhundutswi nemhepo. Nekuti chandoziva ndechekuti dutu parinosimuka rinosvika nguva yekunyarara. Chero mubhaibheri chaimo chaimo, bhoti paranga raakunyura rine time yarakanzina namambo Jesu, be calm, rikadzikama.
Avo vanga vari mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance amai Lynette Karenyi Kore vari parunhare naBlessing Zulu Studio 7. Hurumende yazotenda nhasi kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro zvakavhurwa nemusi wemuvhuro. Varayiridzi vachibva vatanga kuramwa mabasa vachiti havasi kufara nemari dzavari kutambiriswa. Asi hurumende yakumbira kuti varayiridzi vadzokere kumabasa zvichemo zvavo zvichigadziriswa. Godwin Mangusha anotipanya inotevera.
Mumashoko avo kudare National Assembly zvichitevera chikumbiro chenhengo dzedare iri, gurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema vati kunyange hazvo vana vechikoro vakauya vakawanda sezvaitarisirwa, varairidzi vakawanda havasi kuenda kubasa sezvo vari kunyunyuta kuti mari dzavanotambira ishoma. VaMatema vakumbira varairidzi kuti vadzokere kubasa vachiti hazvina musoro kuti hurumende irambe ichivabhadhara mari shoma iyoyo ivo vasingashande. Vati munyika mune varairidzi vanodarika zviuru makumi maviri vakadzidzira basa asi vasiri pabasa, uye vachaidzana pose pavanogona kuona kuti vapinzwa basa kuti vatore nzvimbo dzevarairidzi vasiri kuenda kubasa. VaMatema vatiwo zvikoro zvisina mvura kana zvinhu zvekudzivirira varairidzi nevana kubva kuCovid-19 zvinofanira kuramba zvakavharwa kudzamara zvinhu zvese zvagadziriswa. Nhengo dzeparamende kubva kumapato ese hadzina kufara ne VaMatema, uye dzavaudza kuti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzemihoro yevarairidzi. Sachigaro vekomiti inoona nezvedzidzo yepasi amai Priscilla Misahirambwe Mushonga vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya yevarairidzi nekukasika, vachiti hazvibatsiri kurega vana vari kuzvikoro zvisina varairidzi.
What is happening with supervision in schools?
Maticha amo muzvikoro. Chii chiri kuitika muzvikoro imomo? Hatizowane dambudzo remadrugs here kana vana vanoita nhumbu muzvikoro imomo? Vabereki vakabhadhara mari asi hakuna maticha. Ndiani ari kutarisa vana ivavo?
VaMatema vati zvichemo zvevarairidzi zviri kugadziriswa nebazi revashandi pamwe nePublic Service Commission, asi pari zvino chavanoda kuti muzvikoro muve nevarairidzi.
Hurumende inonzwisisa kuti maticha anoda kuwedzerwa mari uye kuti ashande zvakanaka.
Zvichakadai, masangano ose anomirira varairidzi munyika aburitsa mashoko pamwe chete achiti varairidzi havafaniri kushikidzirwa kuti vachadzingwa mabasa, vachiti izvi hazvisi kuzoitika. Mubati wehomwe musangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Valadistos Zunde, vaudza Studio 7 kuti VaMatema vanofanira kugara pasi nevarairidzi kuti vagadzirise dambudziko kwete kuvashikidzira.
Varairidzi vari kuti tinoda kuenda, but tipei zvinoita kuti tiende takakwana kubasa kumabasa kwedu. Hapana chimwe chinhu chinomboshamisa hapa. Hapana.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Rural Teachers Union vafambai vauza Studio 7 kuti vave kutoda kuti mutungamiri wenyika apindire panyaya iyi.
President achida kuti vatibatsirewo kuti tiwedzerwe mari, uyo conditions edu service aimprovewo. Tinowo zvatotarisa kubva kuna president.
Masangano ose gumi anomirira varairidzi kusanganisira Teachers Union of Zimbabwe, Zimbabwe Teachers Union, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe neZimbabwe National Teachers Union nemamwe anoti nhengo dzavo dzinodarika zviuru zana hadzikwanisi kuenda kubasa nekuti mari dzavo dzemihoro hadzichakwani. Varairidzi vanoti kuti vararame zvakanaka nemhuri dzavo vanoda kubhadharwa mazana 500 nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica pamwedzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasa ese anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasa ese anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Vamwe vagari vemuchinoi vari kupomera masoja nemapurisa mhosva yekuvarova zvakaipisisa nezuro manheru. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 vati Nashe Musandami vati vakarohwa muviri wose kusanganisira mumusoro vakarara pasi.
Ndakasvikirwa nemasoja nemapurisa ndaive ndiri pamba, saka vaipfuura nenzira ndokubva vandiona ndiri pamba ndobva vandishedza vakanditi uya kuno. Ndobva ndaenda kwanga vari there about 12 mapurisa nemasoja, ndokubva vatonditi rara pasi. Ndichirara pasi ndobva vatotanga kutondirova vachinditsika musoro, vaive nemabato stick nepfuti. Saka ina ndina kuziva kuti chii chiri kuitika kusvikira ndarohwa. Wapedza kundirova ndokubva vanditi zoni chitiza, vakandirova nemabato stick vachinditsika musoro nema gambo tsawo saka ndakazoita sendinovhara musoro nemaoko ndobva watanga umaro achishandisa kuzasi kwepfuti
vamusendami vanoti pavairohwa vainzi vainge varegedza vanhu vachirova mapurisa mumusha weveruzhinji wegadzema vanoti kunyange vakamhanhara nyaya yavo kumapurisa epachemagamba manheru iwayo hapana matanho akatorwa
ndakaenda kumapurisa ndikanomhanhara mausiku iwayo ndokubva ndaona one vanonzi constable nyati vakati havakwanisi kutora mhosva ripoti yangu kuti vainyorere joketi vachiti pamwe neimwe nguva memba incharge vavo ndo vanenge dari atuma vanhu kuti vauyozotirova uku saka zvinofarira kuti ndiripote kuna memba incharge vavo
asi vati nhasi vazoenda zvekare kunomhanhara nyaya yavo iyo yanyorwa mubhuku iri nhamba RRB 446-3526 mumwe akarohwa ari pamba pake ndiva Rogers Mugande vemugadzema ava vanoti vari kutya kunomhanhara kumapurisa mutauriri wemauto Lieutenant Colonel Afios Makotori vati havana chekutaura nezvenyaya iyi vakati titaure nemapurisa mutauriri wemapurisa mudunhu remashonaland west vaian kohwera vati havasati vataurirwa nezvenyaya iyi asi vakurudzira vose vakarohwa kuti vaende kunomhanhara kumukuru wemapurisa pakamba ichamagamba kuti vakwanise kuferefeta kuti chii chakaitika kurohwa kwevanhu muchinoi kunouya apo mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vari kuuya kuzopfekedza nguwani dzedzidzo kuvana vakapedza zvidzidzo zvavo pachikoro chechinoi university of technology kana kuti kati mangwana mune imwewo nyaya masangano anomirira vatori venhau asvoropodza urongwa hwechikoro chikuru checat hwekuendesa mazita evatori venhau kubazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika kuti vabvumirwe kuita basa ravo kana vamunangagwa vasvika pacat munyori mukuru wezimbabwe union of journalists vafoster dongozi vati zviri kuitwa kutyorwa kodzero dzevatori venhau sezvo vaine marezinesi kare
tinoshoropodza univesiti neurongwa hwavari kuita vanoshungurudza vatori venhau kuti vatumire mazita avo nenhamba dzezvitupa nezvimwe zvakangosiyana siyana kumahofisi avo kuti zvigonovhetewa nesecurity security dzaani dzei mutori wenhau kana once akangopiwa accreditation card nemedia commission nezimbabwe media commission zvinoreva kuti ane kodzero yake
izvi zvatsinhirwa nemukuru wemedia institute of southern africa kana kuti misa vatavani mwoyo
business rikange rauya mucherechedzo wakakwana unoratidza kuti mutapo wenhau kana kwete chavangakwanisa kuita chatinovakurudzira ndechekuti kana vasina kugutsikana vanofonera kucommission
patabvunza mutevedzeri wemutauriri wekat vazakariya pumhai kuti zvekuendesa mazita kuti anoongororwa zvakatanga riini vati vanoshanda vachiudzwa zvekuita nevanhu vavasina kudoma vadzidzi vakapedza zvidzidzo vepakati ava vari kupfekedzwa nguwani dzedzidzo vakawanda vavo vari kumba zvichiitwa padandemutande sezvo pari kutyirwa kupararira kwechirwere checovid-19 ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena
vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika komisheni inoona nezvemagaka vaivatungamiri venyika muamerica kana kuti presidential debates inoti ichada kuti omeserei mutungamiri wenyika vadonald trump vebato rerepublican party nevavari kukwikwidzana navo vajoe biden vanobva kubato redemocratic party pavachaita gaka varepiri florida nemusi wechipiri vaviri ava vakaita gakava kuohio uye vaisapanana mukana wekutaura komisheni iyi inoti panonyatsoda hwaro hwekuti vanenge vachikwikwidzana vanyatsotaura pasina kukanganisana kana kupindira kwakanyanya vaviri ava vari kutarisirwa kuita magakava maviri mwedzi uno musi wa 15 nemusi wa 22. Vakuru vakuru muHong Kong vanoti munyika iyi mave nekugadzikana mushure mekunge guta iri razadzwa zviuru nezviuru zvemapurisa kudzivirira kuratidzira kwanga kwakarongwa nhasi nevanoti vari kuda utongo hwejekerere. Vamwe muHong Kong havasi kuda kuiswa pasi peChina iyo inoti iri idunhu rayo. Mutemo mutsva wakaiswa muHong Kong unoti vose anofungidzirwa kuti anoda kuita mabasa eutororo kana kupandukira hurumende anokandwa mujeri kweupenyu hwake hwose akabatwa aine mhosva. Mukuru weHong Kong anotsigirwa neChina, Carrie Lam, arumbidza zvikuru mutemo uyu apo anga achisimudza mureza weChina nhasi semucherechedzo wekuumbwa kweChina itsva muna 1949. Kuratidzira kuri kuitwa kwave kushoma kubva zvakatanga chirwere cheCOVID-19. Ongororo yakaburitswa nesangano rakazvimirira The League for Pastoral Peoples and Indigenous Livestock Development kana kuti LPP inoti hapana humbo hwakakwana hwekuti vanhu vanorarama nekupfuya mombe vachifamba vachitsvaga mafuro munyika shano vanosimudzira sei upfumi nekuti hapana ongororo dzinoitwa kuona mabasa avanoita. LPP yakaita ongororo munyika shano dzinosanganisira Kenya, Uganda, Germany, India neArgentina yakaburitsa pachena kuti zvinonetsawo kuona kukosha kwevanhu ava munyaya dzekuchengetedzwa kwezviwanikwa. Vakaita ongororo iyi muKenya neUganda vaJacob Wanyama vakati hurumende dzenyika mbiri idzi hadzikoshese zvachose mabasa evanopfuya mombe kunyange vachisvika kumamiriyoni evanhu. MuKenya mune varimi mamiriyoni mana vanopfuya mombe vachitsvaga mafuro uye mombe dzavo dzose dzinonzi dzinodarika bhiriyoni imwe chete yemadhora. Muna 2019 Uganda yakatodzika mutemo wekurambidza vanopfuya mombe ava kufamba vachitsvaga mafuro ichiti vanokanganisa mamiriro ekunze. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari kukurudzira mapato ezvematongerwo enyika eMDCT iri kufanotungamirwa namuzvara Thokozani Kupe neMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa kuti asendeke parutivi makakatanwa avo ogara pasi kuti agadzirise zviri kunetsa sarudzo dzemuna 2023 dzisati dzasvika. Mapato maviri aya ari kurwisana kumatare edzimhosva kuti bato rimwe nerimwe ringe riri iro riri kutungamira MDC yakasiyiwa namushakabvu Morgan Tsvangirai. Makakatanwa aya akazoita kuti dare repamusorosoro reSupreme Court riture mutongo wekuti MDCT yamuzvare Kupe ndiyo inofanirwa kunge ichitungamira zviri pamutemo kusvika kwaitwa musangano weExtraordinary Congress. Bato iri riri kudzingawo nhengo dzeparamende pamwe nemakanzura vakapinda pazvigaro vari pasi peMDC Alliance richivapomera mhosva yekusateerera. Pari zvino vechidiki vari kuzviti vakanga vari pazvigaro muna 2014 vakabvuta muzinda weMDC weRichard Morgan Tsvangirai vachiti vari kuda kuti vatungamiri vemapato maviri aya vagare pasi vataurirane. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana pamwe nevanotungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai Maguhu. Totanga nekunzwa kuna vamaguhu avo vatabvunza kuti vanoti kudii nezviri kuitika mumapato maviri aya uye zvinosiya papi nyaya dzekupikisa muZimbabwe.
Vakuru vedu vakati iwo kamuto kamberevere kanopisa matsanda mberi. Dambudziko riri muMDC rakatangwa navatsvangirai pachezvavo vari vapenyu pavakaita maappointments vachiappointa mavice president vachamisa navamudzuri outside. Ndozvakakonzera kutanga kusaurirana kwavo naamai Kupe naana Munzora naana Obed Gutu vanga vari vanhu vanga vakaelectwa necongress. Saka pakazoshaya vatsvangirai tinoona kuti vachamisa vakabva vakwira pachigaro. Zvinova zvakachama kuwedzera kusagadzikana mupati nekuti vanga vava pamusoro pevamwe vanhu vakaelectwa kucongress. Zvimwe zvese zvazotanga kuita zvaitwe zvine mutemo.
Vambo fana munoti nematambudziko atiri kuona ari mubato reMDCT neMDC Alliance.
Ndinobvumirana nezvataurwa nevamaguru kuti nyaya iyi yakatanga kare pakawedzerwa vamwe mavice president navatsvangirai. Asi chandaa kuda kutongowedzera ndechekuti kana riri bato rinova nechokwadi kuti chinangwa charo chiri kuda kuti chitore chigaro kubva kune bato riri kutonga ranhasi, ndinoona kuti nguva inai zvisinei kuti dambudziko iri rakabva kupi, rakatanga sei, dai riri bato riri muchokwadi kunyanya kune MDCT iko kunana Maikupi nanamuonzora nevamwe vakadaro, vangadai vakaita shungu yekuti ehe zvakakanganisika zvakakanganisika. Anoziva mutemo wese ari kunyatsoona dambudziko iri asingavandi kuti pakaitwa dambudziko nezvigaro zvakazoiswa navatsvangira izvi, uyezve hapana kuzomboitwa Congress yakatsoti twasa pakashayika vatsvangirai. Izvi hongu zvakaitika, zvakakanganisika zvechokwadi zvedi. Asi kana riri bato rine chinangwa chedu seopposition chekuti tipinde muhurumende tikunde pasarudzo dziri kutevera pa-2023, dai rabotsveta zvekuda kuti dzigadzirise mhongapopoto iripo iyi nemitemo nematare, asi paite yatingati political solution, vagare pasi votaurirana kuti zvakakanganisika tinozviona zviripo, asi ngatitaurirani kuti tibatane tiite zvinhu zvedu pamwe chete tiende kumaelection. Kwakusara makore matatu, tingatoti maviri asara aya, takabatana tine chinangwa chimwe chete.
Vamagu, munoti nemashoko ataurwa navambofana?
Mashoko magukutu, asi chiripo ndechekuti musangano watopindwa napongwe. Hapachina mukana wekuti vanhu ava vakwanise kubatana, nekuti sezvandataura pekutanga kuti nyaya iyi yatopindirwa nevamwe vaya vanhu. So kuti vachitange futi kuti vagarisane pamwe chete zvakatononokerwa. Zvaifanira kuti vatsvangirai vavakashayika vaifanira kudaidza musangano uyewo vana chipanga mazano vovabatsira, because nyaya yekurwisana nekuda kwepower zvinoitika even kuzanu PF kana kukaenda kuANC zviriko. Asi dambudziko guru rine Movement for Democratic Change nderekuti haina nzira yekuyananisa matambudziko anenge aitika mupati.
Vambofana, munoona zvichisiya papi remangwana remapato anopikisa muZimbabwe?
Zvinorwadza vakandemiri, tiri kutoona kuti Zimbabwe yasvika paasingati nguva madark times atingaita. Hapana nyika ingasingabudirire isina opposition yakasimba. Pasina opposition inogona kuti hurumende inogara ichiita zvezvayo yakatoka shure kuti takatadza basa pano, pane vamwe vanopinda. Kana tasvika patasvika apa pekuti bato riri kutonga rakungotonga madiro esitasemasina anoritarisa anori kuongorora kuti riri kushanda sei, ndinoona kuti zvakaipira nyika yose. Hapana anofanirwa kugopemberera even vari muzanu mato kuti hatichisina opposition muZimbabwe. Zvaakutoreva kuti nyika yakutoenda mawire, nyika yakutoparara.
Thank you.
Ino yega yega inotinoda kubudirira inoda opposition yakasimba.
Thank you. Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Manzwo zvakare kubva kuna vatendai Ruben Mbofana vanoshanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vari parunhare kuKwekwe. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na8pm, nhasi tiri kutarisa chirwere cheCOVID-19 nekudzingwa kwenhengo dzeMDC Alliance mudare reparamende. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Munhu mumwe chete chete ndiye akabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika neZuro, chirwere ichi chichiurayawo vanhu vanodarika miriyoni imwe chete pasi rose. Mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance amai Linet Karenyi Kore nevamwe vanomwe vanodzingwa mudare reparamende. Hurumende inotenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro nenyaya yekuramwa mabasa kwevarayiridzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 1 kuMfumfu 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, idolobho leHarare lokho elikokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebetholakale bele COVID-19 ile nkulungwane ezedlula ezintathu 3,252.
Sinasikhathazekile njengabazali ngendaba yamanzi ngoba kulomkhuhlane lo esibhekane lawo kathesi. Umkhuhlane lo kumele kube namanzi. Abantwana bavikela njani umkhuhlane nxa bezasuka beye esikolo?
Ababalisi lokhu bekhalala umsebenzi ngesikhathi amanzi esilela okumangalisayo ezikolo ezivulwe ngomvulo.
Lokho okwenzekileyo namhlanje kwenzakele. Kodwa hayi laba bantu kabathathanga umoya wami, abathathanga umphefumulo wami. So kabenzanga lutho nxa begaya ukuthi ngizayekela ukulwa labo lesizano sabo hayi.
Ukufuthelana phakathi kwebandla le-MDCT lele-MDC Alliance kufike kuzinga eliphezulu namhla kulandela ukuxotshiswa kwamanye njalo amalunga e-MDC Alliance edalele iphalamende alitshumi.
Injongo yesenzo lesi yokwethusela odokotela ngoba nxa sinanzelela esikhathini esiningi abaningi sebekele umsebenzi benza ama-strike.
Uhulumende usefuna ukuqatsha odokotela abazangena kubutho. Umongameli Lazarus Makati Chakwera wakwele Malawi ukhuthaza abadabuka eMalawi abahlala eZimbabwe ukuba balandele imithetho yaleli lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Idolobho leHarare lokhu likokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebetholakale bele COVID-19 lile nkulungwane ezedlula ezintathu 3,252 lilandelwa yibulawayo yona elenkulungwane eyodwa phose lengxenye 1,447 sebezinkulungwane phose eziyisitshiyangalombili 7,838 asebefunyanwe bele igciwane le-COVID-19 eZimbabwe kwasila abazinkulungwane ezidlula eziyisithupha 6,303 labulala abedlula amakhulu amabili 228 kuzwekazi le-Africa lihlasele abantu abedlula isigidi 1,481,225 labulala inkulungwane ezingamajumi edlula amathathu lanhlanu 36,143. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sebeyizigidi ezingamajumi edlula amathathu 34,000,000 ababanjwe belalo igciwane le-COVID-19 labulala isigidi 1,015,049. Ibandla le-MDCT elikokhelwa nguNkosazana Dokozani Kube namhla lixotshise amanye njalo amalunga e-MDC Alliance edalele iphalamende alitshumi. Lokhu kutsho ukuthi abebandla likaMnumzana Nelson Chamisa asebexotshiswe kuleli dale ngumakhuphe kanye lamakansila sebesedlula amajumi amathathu. Usomlomo wepalamende wazise ukuthi abaxotshiweyo namhla babalisa omunye wabasekeli bakaChamisa njalo engummeli weManicaland unkosikazi Linet Karenyi Kore, umeli weBhinga North uMnumzana Prince Dubeko Sibanda, umeli weMufakose uSuzan Matsunga lo-Etheridge Kureva owe-Epworth, abanye njalo nguCaston Mateu weMarondera, uWellington Chikomo owe-Pianora, u-Eric Murayi owe-Highfield East, u-Unganayi Darusenga owe-St. Mary's, uDokas Sibanda owakobulawayo noConcilia Chinanzwabana wesigaba seMashonaland West. Ukuxotshiswa kwamalunga e-MDC Alliance lokhu kuza ngesikhathi i-MDCT ihluthunelwe isigodlo se-Harvest House ngabasakhulayo be-MDC abathi uMakhuphe noChamisa kumele bakhumisane umloda. Sixoxe lomunye wabaxotshwe lamhla uMnumzana Prince Dubeko Sibanda owe-Bhinga North.
Kuqakathekile ukuthi ngitsho ukuthi kusasa lilanga lami lokuzalwa, lilanga eliqakathekileyo empilweni yami. Lokho okwenzekileyo namhlanje kwenzakele. kodwa hayi laba bantu kabathathanga umoya wami, abathathanga umphefumulo wami. So kabenzanga lutho nxa begaya ukuthi ngizayekela ukulwa labo lesizano sabo. Hayi besivele sikulindile sokuyikulwa okutsha, indlela izano phefelwa ngayo kutsha ngokuthumela abanye ababe begqoke izembado ze-MDC ukuthi khona hambani ke liyebulala umhlangano kwenzela ukuthi izano PF isale kuhle iyodwa. So ke lokhu mina kumangalisanga, sikwaze last week ukuthi khona yikho abafuna ukuthi bekwenze. So ke bona nxa becabangela ukuthi khona sizathe ngisa imoya yethu ukuze lathi sijoinane labo kuzano, hayi lokho akusoze kwenzakale. Ngeke ngakhulumisana nomakhuphe nge-weekend edlulileyo, ngamtshela ke ukuthi mina nxa kuyikuthi efuna ukuthi ngikhethe phakathina kokususwa eParliamente kanye lokuthi ngijoine ibandla lakhe, ngimtshelile ngathi hayi ezanwina ngiyi kungangcono ke ahle engixotshe. So bemvele ngikwazi ukuthi ngizaxotshwa mhlawumbe kade ngingakwazi ukuthi laba abazaxotshwa labo ngabanye bami.
Abasekeli benu nxa sikhuluma labo lapha bathi bakhathazekile kakhulu ngokwenzakalayo kubandla. Kuyini ongathanda ukukutsho kubo?
Ngingakutsho kubasekeli bethu ukuthi i-struggle ese-democratization esisiqale ngo-2000 asikafiki emaphethelweni, asikafiki ekugcineni. I-struggle silokhu sisaya phambili ngoba into eyiyo esilwelayo silwela ukuthi khona sibuswe kuhle.
Umnumzana Prince Dube Sibanda ngowebhinga North bexoxa econgweni lontuka beligomo kwe-Studio 7. Lanxa abe-MDC Alliance besithi MDCT isebenza lebandla lezanu-PF ukudiliza ibandla labo, amabandla omabili ayalulandula lokhu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930, 6040, laku 15460 kHz ku short wave.
Uhulumende ubikwa eqoqa uhlelo lokuqhatsha odokotela ngaphansi kogatsha lwezomvikela ule Defence Forces Service Commission osukusolwe ngabanye abathi indlela yokubanqabela ukuthi betshengisele nxa befuna. Incwadi ebikwa ilotshwe lugatsha lwezempilakahle evela kule Health Service Board ibika isithi odokotela abedlula amakhulu amabili abafundela umsebenzi sebelindele ukubhala imihloliso andubana bengeniswe emsebenzini kulelo hlelo. Izisebenzi zikahulumende ezibalisa odokotela, abongi, ababalisi labanye bahlezi bekhalala umsebenzi befuna ungezelelwa iholo. Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekele mhlanga we-Studio 7 uqoqele umnumzana Dumisane Nkomo ingcwedi ecubungula ezombusazwe.
Injongo yesenzo lesi yokwethusela odokotela ngoba nxa sinanzelela esikhathini esiningi abaningi sebekele umsebenzi benza ama-strike. So indlela yokubethusela yokubatshengisela ukubana nxa bereporta ku-Ministry of Defence babe bengancengwa phela laphana. Amboni ukuthi kule qhinga lokubana ezempilakahle zibe ngcono, kodwa nje ikwethuselana nje okutshengisela ukubana sesiphakathi kombuso wamabutho. Angiboni lokho ukuthi kuzaguqula sibili isimo sempilakahle, ngoba okuqakathekileyo yikubona ukubana omongikazi labodokotela bathola izimali ezilungileyo lezempilakahle, i-equipment yonke lemithi yonke ikhona. Kodwa lokhu akutshengiseli ukubana kulesifiso ukubana uhulumende aguqule ezempilakahle zibe ngcono. So lokhu sibili mbona kulinyathelo elitshengisela ukubana ngumbuso webutho, awujonganga ukubana impilakahle ngobezempilakahle zibe lengqubela phambili izinto zibe ngcono.
Selokhu wathatha isikhundla sokuba ngumphathintambo wezempilakahle umnumzana Chiwenga, kungaba lenguquko yini kulolu gatsha? Njalo singathi kukhona yini asekwenzile?
wakatesi akukabi lenguquko sikaboni lutho soluguqukile isimo ezibhedlela lokho kungani izinto zimbi kakhulu so akula lutho soluguqukile bona kwaguquka phela kubana ngubani osongiminista kodwa isimo kuground lokho singakaguquki
lo ngumnumzana Dumisane Nkomo ingcwadi ecubungula ezombusazwe ubaxoxa ecungweni losithandekile Mdlanga kwestudio 7 ekobulawayo. Ulivedoku namhla kuhlelo asidluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukumelana lomumo oselizweni ikakhulu kathesi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Yesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abaziwa ngodlakela lobandlululo abaziwa ngokuthi yi-Proud Boys bathakazelela okwethulwe ngumongameli Donald Trump kwingxoxompikiswano ayenziwe ngolwesibili lomnumzana Joe Biden lapho athe kumele bamelele ukubona ukuthi kwenzakalani kukhetho lwemelika. Omunye wabo umnumzana Henry Tario wethule umbiko ebulenjini bokuxhumana obeTwitter esithi bathakazelela ukuthi uTrump ukhulume ngabo kwingxoxompikiswano ayenzelwe Biden. Abantu laba baziwa ngobudlwangudlwangu lobandlululo njengabanye babo abalobandlululo obumangalisayo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kuqhubekela phambili ukukhankasela ukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngenyanga ezayo. Wayengumongameli weleSierra Leone umnumzana Ernest Bai Koroma ukhangelelwe ukuthi uzathondiswa yi-commission ebona ngezokusela kulandela ukunakanelwa kwakhe ukuthi watshuntsha imali eningi ngesikhathi esesikhundleni sikamongameli. Uhulumende kamongameli Julius Maada Bio uthi umnotho weSierra Leone waphose wabhidlika ngenxa kaKoroma labanye bakhe. UKoroma labanye bakhe ababeyiziphathamandla zenhlangothi zikahulumente ezijiyeneyo kabasavunyelwa ukuya kwamanye amazwe. Umthetho omutsha esabelweni seKaduna othi kumele abesilisa abadlongula abantwana abaleminyaka elitshumi lane 14 baqunywe amaphambili usekelwa ngabanye abantu kube labanye njalo abathi kawusoze uncede ngenxa yokuthi abantu abanye bazaqhubela bekwenza lokhu. Kula bantwana abaningi kakhulu abadlongulwa ngabesilisa esabelweni lezi kwele Nigeria. Ukufuthela namphakathi kwebandla le-MDCT lele MDC Alliance kufike kuzinga eliphezulu namhla kulandela ukuxotshiswa kwamanye njalo amalunga e-MDC edale lepalamende alitshumi ngunkosazana Thokozani Khuphe. Le yinto ecunule umkhokeli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe. Amalunga ebandla likaChamisa asexotshiswe edale lepalamende lakumakansila asesisezidlula amatshumi amathathu. Abe-MDC Alliance bathi uMakhuphe labanye bakhe basetshenziswa yiZANU-PF ukudiliza ibandla labo, kodwa yena uMakhuphe uyakulandula lokhu esithi ulandela isinqumo senkantolo esokuthi nguye umholi webandla hathi uChamisa. Sixhume isiphathamandla se-MDCT umnumzana Dan Moyo nesiphathamandla se-MDC Alliance eMelika umnumzana Tim Muringi onguye osungula lingxoxo.
Into emangalisayo okwakhethi sake sakhuluma ngendaba leyi yikuthi okay bathi ama-youth ahamba ayahluthuna i-harvest house athi kumele abantu bonke that abalenkinga babuye bazohlala phansi. Sabona uDouglas Monzore gijima ema-court esithi kwasoku-occupye ngabantu abangayisiyo. I-court yayisetha i-judgment aside yathi abafana laba bahamba according to andi ubhuti wami uMoyo ohlala ekhuluma nge-constitutionalism. So sebethe asibuyele ku-2014 siqalise kutsha. But sesimangala ukuthi one man on i-MDCT angikwazi ukuthi uDr Khuphe is involved ngoku-recall ama-MPs lawa. So ngiqala ngalokho.
Umnumzana Moyo ngize kuwe. Abantu bayakhala lapha bathi selibulele iMDC njalo abanye bayalisola bathi kathi lizaqhubeka lixotshisa amalunga eMDC Alliance njani lina lingavotelwanga kukhetho?
Hayi, leyo sibona le donki esesayichaya yaze Ya, kwakusasizwe lokho esishaya idonke efileyo. Umthetho yithi abantu esiwubambileyo ngoba yonke into esiyenzayo ikhokhelwa yiwo umthetho kusukela ngesikhathi sethu singakayi even ku-Supreme Court ruling. Thina sodwa njenge-MDC sama sathi no asambeni nge-constitution yethu, i-constitution yethu clear. And then umthetho lawo weza wavumelana lathi ukuthi hayi ngempela i-constitution i-clear ukuthi kumele kwenzakaleni ma kushona upresident. So mase sikwenzile konke lokho i-constitution yethu njalo futhi clear ukuthi umuntu ongena eParliament ngebizo lomhlangano wethu manje sithi yena akasekho lathi emhlanganweni wethu sile mvumo yokumrecola and ikho esikwenzayo ayikho enye into esingayenza ngoba umthetho wethu utsho njalo i-constitution yethu itsho njalo uchamisa ngokwakhe akafuni ukuza acace ukuthi hayi lami ngiyamukela i-Supreme Court judgment ngiyavuma ukuthi mina isikhundla sami ngo-2014 ngangingusecretary we-policy and research.
Mnumzana Moringae, ngiphenduke kuwe. Yebo, bakhona kunxazombili abathi hayi akungakhulunyiswana akuchitheke isitshebo. Kodwa bakhona njalo kunhlangothi zombili njalo abathi akuhlalwe phansi kukhulunyiswane. Lina limi ngaphi khonapho?
Into ezingayitsho Mnumzana Nkomo ikuthi abantu abakhala besithi i-constitution sibona bona begijima besiye emakhotha, amakhotha abatshele enye into kodwa bona bayenze enye into. Bathi bona bahamba nge-constitution ye-party. I-constitution ye-party singayicasisa kakhulu. Sibona abantu laba sebeyenza intanda iphikiswa ngoba ukurecall kwama-MPs, if we go ku-constitution ye-Zimbabwe, laphana salitshela ukuthi section 157 ikhasisa isithi yona any person who is recalled should come from the same party. I-MDCT yayenza izinto ababezifuna ukuziyenza and they became a different entity, number one. Number two, umfowethu uMoyo knows deep down in his heart lokhu abakhulumayo because ukuthi badliwa kuma-elections. They don't even have any representation except lokho abanikwa khona izandla. So kathesi thina sesithi okay, ma ukuthi amabandla lawa abuye together sibambane sihambe forward. Lokho kokukhuluma kokuthi uPresident Jamisa wayengu-Policy Secretary and all this other stuff iphambili. Ama-youth, they've come back and said 2014 structures come in. Asibuyeni sihlale phansi sikhulumisane sibonisane the way forward.
Mnumzana Moyo, uthi wena akula lutho elingalukhuluma lo Chamisa umehlise from umkokeli we-MDC alliance wamfaka ku-secretary we-research ibandla lisabambene. Kodwa awubona ukuthi ngokwenza njalo liyaphazama njenge-MDC thi ngoba uChamisa alisoze limthathe kancane kanjalo ngoba ngumuntu owathola amavotes angu-more than 2 million.
Okokuqala, i-MDC alliance akusiyophathi and into leyo even namanje they find it very difficult ukuthi baku-accepte khona lokho. I-MDC alliance was a pact isivumelwano esenziwa ngamabandla angu-7. Kulawo mabandla kwavunyelwana ukuthi i-MDC as majority party yiyona ezoba ngu-president we-alliance. So awungeke kube ngu-president we-alliance ongasuye president we-MDC. Kusobala kuqhiye kuyathatha but bona bachoose ukuthi bazame ukuseparate ngoba of illegality abayenzayo siwa ku-2018 after senetake uhlangano wodlame.
Umnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo we-MDCT eMelika bexoxa endawonye lo mnumzana Tim Muringi we-MDC Alliance laye uhlala kule Melika.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umongameli Lazarus Makati Chakwera wakwele Malawi ufike eZimbabwe izolo uhambo lwakhe lokuthekelela amazwe engezansi yezwekazi le-Afrika. Lokhu wathathayo intambo zombuso ngemva kokunqoba kukhetho oluphindwe ngohlangula elizweni lelo. Izolo uthe efika wamukelwa ngomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa emagcekeni endizamtshina eHarare, bahle balubhekisa esigodlweni se-State House emhlanganweni owaliswe ukuba kungene intatheli zindaba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Leyo bekuyingoma yelizwe lawele Malawi ebehlatshelwa ngokukhokhelwa ngabemhwagos CCAP choir emkhosini owenzelwe esigondweni sommeli weMalawi eZimbabwe, lapho umongameli Chakwera osekwethekeleleni kuleli ahlangane ekhulumisana lezizalwane zelizwe lakhe. Embikweni wakhe awethulele lezi zizalwane ngolimi lwesijewa uqonqosele ukulondoloza lokuhlonitshwa kwemithetho yelizwe.
Ungaze kwaba yini eliqala ukuxokozela elizweni labanikazi lisephula umthetho. Abanye bacabanga ukuthi nxa sikhuluma ngokuhlonipha umthetho sikhuluma ngento nje. Ihlangothi lazo ezilondoloza lokho kumele kube nezizimeleyo njalo zivunyelwe ukuqhuba umsebenzi wazo ngokufanele, munye ngamunye edlala isandla lakhe ngokuphelele.
Lanxa engathandanga ukugxila kwezokulondolozwa kwelungelo loluntu, umane wagudla iguma kikho lapho athe ukuba ngabantu abalondoloza imithetho kungasikho kuba yizithutha.
Uyabona ukuba lapha lalaphiya konakeli ngoba thina esiyabe siseduze siyabe singabubona. Esikhathini kudinga lina eliyabe likude le elanelisa ukubona likhathana le selinanzelela ukuthi sekulomonakalo. Lisitshele lingesabi njalo lingabi namahloni. Akusinto yokuthi mina ngabe ngimi vele bengingasoze ngikhethe ngiwupresident, akunjalo. Thina sifuna ukuzwa ukubona labo abangazange basivothele ukuthi bayilethe imibono yabo isize abanye, ngoba wonke umuntu ufuna ukubona okuhle kwenzakala okusiza ilizwe lethu.
Esinye isizalwane seMalawi esizalelwe kuleli njalo sihlala kuleli, umnumzana Isaac Milanzi uthi uvumelana lalokho okuchiwo nguChakwera.
Hayi, lokho okukhulunywa ngumongameli lo osanda kungena weMalawi kuyasijabulisa kakhulu thina abalapha eZimbabwe. Sesikwazi ukuthi umongameli ule njongo lokuthi abantu babe lembono yabo izwakale, belandela le kuthiwa yi-rule of law. Akutho ukuba bayizithutha ngokwabo, kodwa hayi, kuqakathekile ukuthi imbono yabo labo ibonakale loba bekhatshana kumbe votile kumbe asivotanga.
Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abekade bebuthene edilini lesidlo sakusihlwa asenzele isethekeli sakhe uChakwera izolo ntambama ukuba uhulumende wakhe engasoke agoqa izandla nje ebukele abaphikisana lombuso wakhe besenza santando.
Labo abakhetha ukuxokozela badala amacala madlayana bejujuzela ukungahlaliseki, baqamba amanga ngenjongo yokugenqula uhulumende owakhethwa ngokusemthethweni.
UChakwera uthethele lithuba ukwazisa izizalwane zeMalawi ezikuleli ukuba uhulumende wakhe sewalungisa umthetho ovumela ukuba abalelo lizwe abakwamanye amazwe banelise ukuba yizizalwane zamazwe omabili la kungelankinga i-dual citizenship. Kuthi lapho bekhethe ukuba babe yizizalwane zelilodwa lakhona kube lula kibo ukukwenza lokho. Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana abekezela Maduma Fuzwayo yena uyalincoma inyathelo elithethwe nguhulumende weMalawi ukuphuma lomthetho ovumela izizalwane zalelo lizwe ukukhetha ukuba le-dual citizenship.
Ongibona kuyinto okumele ukuthi nga lathi siyayikhangelisisa. Labantu laba ngantu yabantu sebezavunyela ukuvota bekhona beZimbabwe ukuvota bese-South Africa. Umthetho ngathi la kuyavuma ukuthi si-adopt into efana nayo.
Ngemva kokukhulumisana lezizalwane zelizwe lakhe ezikuleli, uChakwera uye emathuneni amaqhawe lamaqhawekazi eNational Heroes Acre, lapho abekhangelelwe ukuyabeka khona amaluba anduba aphindele emuva ngemva kohambo lwakhe lwensuku ezimbili kuleli. Bekulamaqembu ambalwa aphatheke kwezokulibazisa uZulu ngemigido etshiyeneyo etholakala kwene Malawi egoqela owechiwoda lechimtali, besenza lokho bengaphansi kwenhlanganiso yezizalwane zaseMalawi ezikuleli yeMalawi Nationals in Zimbabwe. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ningumevis kama.
Abaqeqetshi bomdlalo wenguqu esigabeni saphezulu esePremier Soccer League bathe balinde ngamehlo abomvu ukuba asukelane amaqembu adlala esigabeni lesi. Intetheli izindaba yethu yezezimidlalo uJoseph Njanji usibhala lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuphenduka kwemidlalo yenguqu kweleZimbabwe kuyindaba esegudwini kulezi nsuku ngemva kokuphuma kwemibiko ethi uhulumende uthe inhlanganiso yeZimbabwe Football Association izifa kayitsho ukuba kungahlelwa njani ukuba kudlalwe ngendlela evikelekileyo njengoba kulo mkhuhlane we-COVID-19. Umqeqeshi weqembu le-Rentals uKhumbira Emuthiwe Kuziva uthi kufanele ukuba imidlalo iqale ngoba bebaningi abantu abaphila ngomdlalo wenguqu.
Zakabathwa zwedu upahoro. Asi zvakanaka chose kuti mitambo.
Yebo, kambe sibanjwe entanyeni kodwa kungaba kuhle ukuba imidlalo yenguqu iphenduke ngoba yilapho abaningi abathola khona ukuziphilisa. Sekusele kithi abaqeqeshi bamaqembu ukuba silungise amaqembu azancintisa anqobe ngesikhathi esinzima esingaka. Lokhu akusoze kube lula ngoba isikhathi samalungiselelo sincane kodwa kuzomele sisebenze ngokukhona.
Umqeqeshi weqembu le-Triangle uTaurai Mangwiro uthi yena isifiso sakhe sokuba imidlalo ingaqala iqembu lakhe liqhube ngcono kula nyaka enye.
Itarisiro yedu ukuthi mitambo ikadzoka mwaka unoti.
Sikhangelele ukuthi imidlalo ingaqala sidlale ngcono kula nyaka enye lapho esiphutshe sendaweni yesikhombisa. Siphatheke njalo kumncintisane we-CAF Confederation Cup. Kungaba kuhle lonyaka nca singaphutsha imidlalo yeleague sisendaweni eziphezulu kwengalane kumbe kube yithi esiphakamisa isicoco, yikho esikukhangelele lonyaka.
Abalandeli bomdlalo wenguqu besebethabe babamanzi ngemva kokuba kube lo mbiko obuthunyelwe nge-WhatsApp usithi uhulumende usethethe isinqumo sokuba ezemidlalo ziphenduke kodwa kungabi labantu abedlula amachumi amahlanu ezinkundleni. Inhlanganiso ye-Sport and Recreation Commission i-SRC ize yachazela abantu ukuba lowo mbiko ngokutsho nguhulumende waseBotswana, okutsho ukuba kwele Zimbabwe ezenguqu zizaqala mhla uhulumende ngasuthiseka ngenhle lwazaziphiwa inhlanganiso yezifa. Imidlalo yenguqu kwele Zimbabwe imiswe ngenyanga kaMbimbitho ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Hello. Yeah, what you want to say?
How can I help you?
We are good at that.
Come on, you can't do nothing. Mama, come up and get me. Let me get you through all the mountains. Come on, you can't do nothing. Mama, come up and get me. Let me get you through all the mountains. Let's go look for the sea. Shop in my Akonela. Now, come here for money.
Ngakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje sike sikhangele ebezikhokhela. Idolobho leHarare lokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu abatholakale bele COVID-19 lile nkulungwane ezidlula ezintathu 3,252. Ababalisi lokhu bekalala umsebenzi ngesikhathi sokuvalwa ezinye izikolo ngenxa yokusilela kwamanzi lokunye ukuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Umongameli Lazarus McCarthy Chakwera wakwela Malawi ukhuthaza abadabuka kulelo lizwe ukuba balandele imithetho yelizwe leZimbabwe. Sikugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo ngoGibbs Dube ngisithi asidibaneni ekuseni ngo-6.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.